WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 21 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Tokozani Kupe vanotarisirwa nhasi kuzivisa nezvekudzinga kwavo vaDouglas Mondora kubva mubato reMDCT. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinobatsira bato reMDC Alliance nemichina yePublic Address System. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika remuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakambomiswa basa semutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Dr. Tokozani Kupe nhasi vachaita musangano nevatori venhau vachitarisirwa kuzivisa nezvekudzinga kwavo kubva mubato reMDCT vaDouglas Mondora. Izvi zvinoitika mushure mekunge vaMondora vakazivisa nemusi wechina kuti vakanga vambomisa basa Dr. Kupe. Mutauriri waDr. Kupe vaNtando Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vaMondora vakazvidzinga kubva muMDCT sezvo bumbiro remutemo weMDCT uchiti wese anenge atsigira kana atungamira rimwe bato anenge azvidzinga kubva muMDCT, vachiti vaMondora vakabuda pachena vakaudzawo Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vava mutungamiri weMDC Alliance. Tabata vaNdlovu tikatanga nekuvabvunza kuti Dr. Kupe vanotii pamusoro pekumiswa basa kwavo muMDCT.
Dr. Kupe havasati vatsingwa kana kumiswa basa kuMDCT nekuti havana kuwana tsamba inobva kuna Douglas Mondora ichivatsinga kana ichivamisa basa. Asi vaMondora ndivo vane tsambudziko nekuti vave kuti pati yavo iMDC Alliance. Saka nemutemo wepati yedu MDCT, kana munhu akajoina kana kusapota imwe party atozvidzinga mumusangano. Saka parizvino Mondora is no longer the president of MDCT.
Dr. Kupe vanotambira here kudzingwa huku uye votora danho ripi?
Dr. Kupe vagoni kudzingwa nemunhu ari kurimwe pato. Tinoziva tose kuti Douglas Mondora akanyorera tsamba kuzeki musi wa 7 January achiti ari MDC Alliance. Saka Dr. Kupe ari MDCT. Saka hazviite kuti munhu urimwe pato adzinge munhu ari kurimwe pato. Saka Dr. Kupe achitaura nevatori vezvinhau mangwana chishanu achivazivisa kuti what's the way forward.
vaNdlovu, Dr. Kupe vashedza vatori venhau nhasi, chii chatinotarisira kunzwa kubva kwavari?
Hongu Dr. Kupe vashedza vatori venhau nhasi chishanu vachange vachiunza vatsigiri vepato nevana veZimbabwe kuti zvakamira sei mupato reMDC nenyika yetu yeZimbabwe. Saka tinovimba kuti vatori venyau nevatsigiri vepati vachauya kuMcDonald Hall vatevere mutungamiri wavo.
Ivo Dr. Kupe vane simba here rekudzinga vaMondora kubva mubato?
Bumbiro remutemo weMDCT party yatinoti constitution irinotaura pachena kuti kana munhu akasapota oro kujoina rimwe pato akatozvidzinga ega. Saka Mondora by forming MDC Alliance akatozvidzinga ega.
Dr. Kupe vane pfungwa yokubatana na vachamisa here?
Zvino Dr. Kupe vapatikana nenyaya yekuti vana veZimbabwe varegister neuhwandu hwavo kuti muna 2023 tiise hurumende yeMDCT hurumende yeGutsa Ruzhinji.
Avo vange vari mutauriri wa Dr. Thokozani Kupe vanthando Ndlovu vari parunare ne Studio 7. Asi mutauriri wavamunzura Valoid Damba vanoti Dr. Kupe vane mhosva dzavari kupomerwa dzavanofanirwa kutsanangura. Tabvunza vadamba kuti mhosva dziri kupomerwa amai Kupe ndedzipi.
Tezvikonzero zvadzingiswa mai Kupe zvakati wandei zvekuti hatikwanisi kuzvisa pamhepo parizi pane dzinonguva nekuti nyaya iyi iri mumaoko maabita general wemusangano. Iwo mai Kupe tatumidzira tsamba kuna lawyer wavo uyezve tsamba iyi vakaipiwa mumaoko wavo wanayo. Saka pari zvino handikwanisa kundibudisa nyaya iyi nekuti inenge ichinzi pachirungu ndira kuita prejudice. Mafindings aabita general nemaaccusations atakavapa nemacharges atakavapa. Saka pari zvino kundiburitse handikwanisi asi zvichazobuda mumashure mekufamba kwenguva.
Vadamba vamwe vanoti bumbiro remutemo webato renyu rinoti anenge ava mutungamiri werimwe bato kana kuti ari kutsigira rimwe bato azvidzinga muMDCT. Izvi hazvibatiwo vamunzura here sezvo vakazivisa veruzhinji pamwe chete neZimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vava mutungamiri weMDC Alliance?
Pamunoisa MDCT pamunenge muchitaura MDCT electoral vehicle yatakashandisa muna 2008 tichida kuti tisaite confusion pakati pevatsigiri vedu nevatsigiri vaWelsh neNcube. Saka musasanganisa kuti bato redu rinonzi MDC ndo zvakanyorwa bumbiro remutemo. Asi MDCT or MDC team or MDC alliance or MDC maelectoral vehicles edu. Saka chamunofanira kuziva ndechekuti zvekunzi MDC alliance electoral vehicle but main branch the main tree inonzi MDC. Saka vamunzira vanombobvira vabuda kubva mubumbiro remutemo vanombobvira vabuda mubato asi vakaramba vachifamba nebato rakasainirana MDC alliance agreement nemamwe mapato. MDC Alliance Agreement mukaiverenga mukainzwisa ndo kuti anenge ari mukuru weMDC T ndiye achazova mukuru weMDC Alliance. MDC Alliance iarrangement.
Kudzinga mai Kupe mubato kundobatsira sei vadamba?
Ndambotaura pekutanga paya pandataura pamusoro apo kuti MDC T electoral vehicle asi bato rinonzi MDC. Chamunoziva chamunofanira kuzvati kuti hapana zvazvo hapana nyaya yekubatsira but nyaya yekuti muzvari Thokozani Kupe havana kudzingwa asi amai muzvari Thokozani Kupe wambomusa basa wachiinvestigetwa nemhosva dzavakapomerwa dzavainadzo mumaoko avo dzavari kuziva ende mhosva idzi tine mawitness ari kuprepare kuya kudare redzimhosva dzavachatongerwa nekuti vauye kuharvest kana kuti kumogena zvichatsvangira house. Wadaire mhosva dzavo
avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakagamuchidzwa michina yokushandisa kutaura paruzhinji kana kuti public address system yokushandisa mumisangano ichange ichiitwa nemutungamiri webato iri nevatsigiri vavo. Vachamisa vakagamuchidzwa michina uyu nemunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Swachayo akasike kutanga kuti nhengo dzebato rinopikisa iri dziri kunze kwenyika dziunganidze mari dzichibatsira bato radzo. Mwedzi wapera nhengo idzi dzinonzi dzakaunganidza mari inodarika zviuru zana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica yekutengera vachamisa motikari itsva. Vaswachayo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti muchina wavawaniswa uyu uchabatsira zvikuru.
Mishina yechizvino zvino yemhando yepamusoro yekutefenyura kana tingati public address system PA system yekuti ishambadzire nekuita basa revanhu, basa reshanduko, basa rekutaurira vanhu. Ndofunga munoziva mukuru wedu ndovanemashoko anonzwisisika nenyika doa ne mashoko anotererwa nenyika mashoko anosandura nyika savanoda maiki hombe maiki akasimba nekuti nyika yese inzwe ndozvaitwa nevana veZimbabwe vari kudiaspora vana veZimbabwe vanoda shanduko mapatriotic Zimbabweans vari kunze kwenyika vanoti aiwa basa rifambe zvakanaka saka ndozviripo mushina wemhando yepamusoro soro mushina wechizvino zvino
chiri chakasvitsa kuti vari kunze kwenyika vavange vachiunganidza mari yekutenga mushina iwe wechizvino zvino vachipa kubato renyu
chinoitika ndechekuti nyika yese ndofunga muri kunzwa yatinhira pasi rose ratinhira mukurumbira wemukomana hanzi mukomana ngaapinde inyaya yekutambudzika kuvana vezimbabwe saa vari kutarisa zviri mberi kuti aiwa chii chinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe munyika yezimbabwe aiwa ngati sehurumende yevanhu hurumende inotungamirirwa nevatungamiri vane rudo vatungamiri vane muono wezvakanaka muono zviri mberi vanogona basa kugadzirisa zvinhu muzimbabwe saka nyaya iripo inyaya yevana vezimbabwe vari kuti aiwa isu taugadzirisa zvinhu zvedu tega takubatana tega nekuti zvaanoyasunga zvinhu zvese haisi kuda kana kuti zvinhu zvevana vezimbabwe zvifambe ndosaka michiona vachingochinjanisa vakati ava kunzi MDCT vakunzi MDC Alliance vakuzviti vakutora mari vakutora maoffices edu vakutora zvese izvo zvana PSC team zvese takati nazvo zvakakumbwa nana muonzora nezanu PF zvese mishina yekuprinda munozvati aita na changing times vese vavaya mapota zvedu taizviprindira tane mishina dzedu dzemhande pamusoro zvese zvakakumbwa nana muonzora pakati peusiku saka inyaya yekuti vana vezimbabwe vanoziva kuti aiwa dambudziko ratinaro iri harisi rekuti ndira president Nelson Chamisa chete kana ndire MDC Alliance leadership chete asi idambudziko nenyika yese rinofanira kuti rigadziriswe nyika ikwanise kuwana mutungamiriri wainoda ikwanise kuwana mutungamiriri ane rudo ane ruzivo nekugadzirisa matambudziko enyika yezimbabwe
sebato reMDC Alliance makatambira sei rubatsiro irworwu kubva kuvana vezimbabwe
aiwa vana vezimbabwe vakarongeka kwese pavanenge vari uku kungoratidza kuti aiwa isu tazvipira munozviziva vachamisa vakataura kuti aiwa isu gore rino igore reaction igore rekuita saka kutoita ukuku kutanga muno muna January kuti isu sediaspora tatanga kutozviita tatotungamirira munyaya yekuita saka zvapudunga munhu kuti aiwa ini ndiri kuno kwachiundura ndiri kuno kwachirumhanzu ndiri kuno kucholocho ndiri kuiteiwo saka inyaya yegore rekuita vanhu ngavarejese kuvhota vanhu ngavavhote vanhu ngavagaririre kana kuchengetedza vhoti yavo vanhu vopemberera vofa nembovha yerufaro kunakirwa munyika yavo yezimbabwe mushure mekunge president Nelson Chamisa vakunda zvine mutsindo musarudzo
avo vange vari munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance vaclifford swachayo vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 tarisa zviri mumapepa nau anhasi Newsday masangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations anoti haasi kufara nekubviswa kwevanhu munzvimbo dzavanogara kuitira kuti makambani echina achere zvicherwa achikanganisa mamiriro ekunze munzvimbo idzi mugwaro kuvatori venhau mubatanidzo wawe masangano aya ari pasi pesangano renatural resources governance anoti anoda kuzivisa kuti haasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemakambani ekuchina muzimbabwe vachiti upfumi huzviwanikwa muzimbabwe hwava kukonzera urombo munyika munewsday makare nhengo mbiri dzeMDC Alliance vazvare Johana Mamombe naCecilia Simbiri vazivisa dare redzimhosva kuti vanoda kuti nyaya yavo iendeswe kudare reconstitutional court vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokumhangara manyepo muna 2020 vachiti vakange vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori izvo zviri kurambwa nehurumende mufinancial gazette vana muzvina bhizimisi muzimbabwe vanokurudzira hurumende kuti ione kuti moto wemagetsi wakakwana unowanikwa munyika yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira megazva munofunga.
Pana nemangwana mukasi vatere vestudio 7 kutaurwa hapa yekuti vanoda kudongwa vanozova sachigaro commission yezeki zvinongoreva pachena zvekuti kana mazita akanyambonyorwa akaendeswa kuparliament vanotonganyika ndovanozongoti zvestyle handiridi ndinoda uyu uyu handimudi ndinoda uyu saka zvinongofanana nezvingori pana nhasi because vanongosarudza vanhu vavanongoziva kuti ndivona vanongogara vanongodzvanyirira vanhu nguva nguva kudai vaikwanisa kuchinja kuti zvinhu zvisangane sokuti uyu ndiuyu uyu ndouyu because noma zvikanyamboita sei vanonge vangosarudza kuti vanhu vanonge vachingoda ivo pachezvavo saka tongorapa tingori panhu vokungodzvanyirirwa. Mangwana nemangwana mukasei vatere vestudio 7 nyaya yekutaurwa hapa yekuti vanoda kudongwa vanozova sachigaro commission yezeki zvinongoreva pachena zvekuti kana mazita akanyambonyorwa akaendeswa kuparliament vanotonganyika ndovanozongoti zvestyle handiridi ndinoda uyu uyu handimudi ndinoda uyu saka zvinongofanana nezvingori pana nhasi because vanongosarudza vanhu vavanongoziva kuti ndivona vanongogara vanongodzvanyirira vanhu nguva nguva kudai vaikwanisa kuchinja kuti zvinhu zvisangane sokuti uyu ndiuyu uyu ndouyu because noma zvikanyamboita sei vanonge vangosarudza kuti vanhu vanonge vachingoda ivo pachezvavo saka tongorapa tingori panhu vokungodzvanyirirwa.
Vashamari vestudio 7 vana mukomata anonoka vana mukomata wande inini zvangu ndiripo pakuti kuna purezidendi wedu Vanelson Chalamisa igarai manyatsokuona kuti chii chiri kutambika panyaya yezita because hatidi zvinhu zvinozotidzosera kumashure because vatsigiri renyu tiripo muri kuzvinzwisisa saka nyasai kuona kuti hamuna kuteiwa riya here pakuchinja zita kana pakurega kurichinja nyasai kugara manyatsokuziva ipapapa because isusu toya nouwandu hwedu saka hatidi kuti kana toya nouwandu hwedu zvinhu zvozokanzerwa kuzeki nekumakoti saka ngazvigare zvinhu zviri in process handitika because tiri kuuya nouwandu hwedu tiri kutouya inini zvangu ndiri pano pajobeka tiri kuuya nouwandu hwatizovhonderera imimi president Nelson Chamisa ndatenda zvangu muve nezuva rakanaka.
Ini ndinoitwa Faraisi Dumo kuchipinge kupaida moyo ward 9. Hatingatadzi kushandisa zita rekuti MDC Alliance nekuda kwa Douglas Ngonzora. Uyo akatouya kujoina chitima changa chakufamba, akatojoina MDC muna 2005. Congress yake kutanga kuatenda ngeya 2005 kuplawayo apo paakazovhoterwa kuva mutauriri weMDC. Saka pakafumwa bato Douglas Ngonzora wakanga asipo. Tinozviziva hedu kuti ari kushanda neZANU-PF kuti aone kukwadza zvido zvevanhu bato revanhu MDC Alliance. Asi handioni kana iye achizobudirira nekuti vanhu vanoziva zvavanoda. Zvakamboitika kumashure kwesoko asi vese vakanga vakabuda havana zvavakabudisa. Saka ndinoti inini kuna vachamisa president wedu, president musachinjiswa zita noumwe munhu, musavhundutswa nemusindo wemapete. Douglas Ngonzora is nothing vana veZimbabwe. Saka tina chaanokwanisa kuti misa ndatenda hangu.
Makadii pastudio 7 apo, ini ndini mukoma Mavelasi ndiripo paSouth Africa po. Kumbiro mutudhirova munanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona tiri kuzovhota isu mayouth mozeto vasati jairira tiri kuzoonawo zvavari kuita tinde tiri kuvaziva.
Ndinongoti sando dzako hama yangu iwe wangochitaura iwe uchiti tinofanira kubatana zvisinei kuti unovhotera bato ripi. Ukagumazvo ukataura ukati kana zvainzi vachamisa vanopinda pachigaro uchaona vakagara navamunangagwa vachipana mazana. Hama yangu dai taiwa nevanhu vakaita vanenge kana 10 zvavo nyika yose yeZimbabwe vane njerese dzako nyika yedu yaigona kuita zviri nani. Ichocho chinhu chisingazikamwi navazhinji vevanhu. Vanofunga kuti mvonga mupopota dzavanoita mumaruzevha ndo dziri kuita vari kumusoro. Kumusoro vanenge vachitozivana vachibata mukatarisa vanhu vakapondana makore aya pachina vatsvangiraina vamugabe. Asi pakazova neunity government ani munozviona. Asi uku vanhu vachichipondana tichiponderana vanhu vari kumusoro ivo vari kubatana mavoko imi muri kutemana namatemo namabhembe muchiti kwai waingire kuMDC waingire kuZANU-PF. vana veZimbabwe ngati ratidzei kukura ngati ratidzei kudzidza kwatinodire kuita zvinhu zvisina pundutso voti chaenga urayirwa munhu sarudze yomunhu yourayirwa munhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika Timboendai ku Cameroon tione kuti mitambo ye Africa Cup of Nations yakamira sei mu mitambo yakatambwa nezuro China Equatorial Guinea 1 Sierra Leone 0 Ivory Coast 3 Algeria 1 Gambia 1 Tunisia 0 Mali 2 Mauritania 0 nemusi wesondo Burkina Faso ichatamba ne Gabon, kukuo Nigeria ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino tompo tarisa zvirikuitika mu America. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mu America va Anton Blinken vari kutarisirwa nhasi muGeneva, Switzerland kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov nezvemamiriro akaita zvinhu pamuganhu weRussia neUkraine. Russia, iyo isiri kuda kuti Ukraine ipinde mumubatanidzwa weNATO, yakatumira mauto anodarika zviuru zana nemakumi maviri uye inonzi iri kuda kupamba nyika iyi yaimbova mumubatanidzwa weSoviet Union. Nezuro vachitaura nevatori venhau vari kuBerlin, Germany, vaBlinken vakayambira Russia kuti ikatora Ukraine nechisimba ichatemerwa zvirango zvakaomarara neAmerica nenyika dzinodzidzana nadzo dzakaita seBritain, Germany, France nedzimwe. Vachitaura mushure memusangano nenyika nhatu idzi, vaBlinken vakati zviri kuitwa neRussia kutyora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvekuremekedza rusununguko rwedzimwe nyika. Russia inoti nekune rimwe divi haisi kufara nemauto eAmerica neNATO ari padyo nayo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataurawo nevatori venhau nemusi wechitatu vachiyambira Russia kuti isapambe Ukraine. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti.
Tinorangarira kuti unhoondo yenyika yeRussia neUkraine dzine ukama hwakati simbei kubva ichiri Soviet Union. Saka ukama ihwohwo hwakazosvika pakudzika zvakanyanya pakuti nyika dzagara dzichidyidzana mune zvemauto mune zveupfumi hwenyika kusvika panyaya dzakare dzekuti vazhinji vari muUkraine vaorthodox vanopindawo chitendero chakada kufanana nechimuRussia, zvakare kuine mamuslims zvakare anotenderanawo nevamwe vazhinji vari muRussia.
Izvi zvinorevei?
Zvichireva kuti ukama hwenyika idzi hwakati simbei, hwakangoda kufanana nenyika yakafanana neChina neTaiwan, hukafanana zvakare nenyika yakafanana utochi neChina neHong Kong. Saka kumagarisana kwevanhu ivava vanhu vanozowanana zvakati nyanyei.
Dambudziko rouya papi apa semaonerei?
Chiripo ndechekuti Russia haizodi zvakanyanya kuona vanhu vanobvawo nechikure vofemera mugodzi meshamwari iri padhuze nawo.
Asi kanyika idzi dzave makara asionane kubva zvakapatsanuka Soviet Union, nyika dzakaita seUkraine dzichiwana kuzvitonga kuzere,
zvazoitika hazvo mumakore apfuura nekuti veUkraine vanga vakudyidzanawo zvakare American businesses. Nenyaya yekuti maAmerican businesses anenge achitsvagawo markets yekuti vangatengesere sei izvo zvavanogadzira, makambani zvavanga wana sei kutengesa nekushambadza zvinhu munyika iyoyo kuti vanga vachiwanawo mari munyika yeAmerica. Izvozvo ndozvakonzeresa kuti vanhu vasvike pavasvika nhasi. Nyaya yekuti America yakuraudzira kuenda kune mainterest evanhu veRussia, zvichireva kuti nyika vanhu vemuRussia vakutoona ivo kuti aiwaka ava vakutofemera mugodzi menyika yavo. Zviri pachena kuti maAmericans vagara vachida zvizhinji kupinda-pinda munyika dzakapoteredza Russia.
Nechinangwa chei?
Aine chinangwa chekuita usori. Vaine chindangwa chekuti vanga vane imwe nyika dzavanodyidzana navo dzakawanda sei, kuitira kuchengetedza kana kuti kuitira kuda kuziva zvizhinji maererano nezvekuitika munyika yeRussia.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Alliance vaUrayai Zembe.
Poperamuka pakati peAmerica nenyika yeRussia akanangana neutongi hwomuUkraine hwakakundikana makore masere apfuura uhwo hwaitsigirwa neRussia. Ibope ringangogona kuti ritange hondo ikoko kuEastern Europe uko pakati penyika huru idzodzi, asi nyika huru idzi dziri kushanda dzichitsigira zvikwata zvatisiyanei pakati pemaUkrainians, nokuti hurumende yakabva pamakore masere yaitsigirwa neRussia, uyezve zvoita sokuti iko zvino rimwe boka rakazosumuka richirwira hurumende iyo inoita sokunzi iri kutsigirwa neAmerica.
Munoona sei mamiriro aita zvino parizvino?
Gakava rinenge ratotanda midzi richibatawo North Atlantic Treaty Organization nyika dzekuEurope idzo, zvokuti pakutotyirwa kuti pachaita hondo yezvombo pakati pezvizvavhwa zvomuUkraine, asi zvinotsigirwa nenyika yeRussia neAmerica. Uye Russia iri kuti pane zvimwe zvitsuwa zvingangova zvitsuwa zvayo zvinenge zvichizokanganiswa kana dai kuri kuti kwatangwa hondo neAmerica neEurope vachitsigira hurumende yomuUkraine. Saka apa tinoona chose kuti nyika huru idzi ndidzo dzaakufungirana.
Saka poitwa sei?
Nyika huru mbiri, Russia neAmerica, ndo dzinofanira kuti dzigare pasi. Bope iri risazvosvika pakuti riurayise vanhu, nokuti izvozvi pamire zvinhu ndopokuti kwatofa vanhu vanokwanisa kuita 13,000 muUkraine, vamwe 2 million vachitiza misha yavo nokuda kwebope irori. Saka dai vaisamberi nyaya yokukurukurirana, nokuti kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa, gakava iri romuUkraine rinoda dare.
Dare rei vaZembe?
Dare ravanhu. Rozodawo kuti nyika dzokuzhedzi dzichiva idzo dzinogara asi dzichikurudzira zvizvarwa zvomuUkraine kuti zvinge izvo zvinobatana pamatare apa nokugadzirisana kuti utongi hweUkraine kuzova utongi hwavanhu. Ndofunga ndopanobva gakava irori.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Alliance vaUrayai Zembe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Amai Tokozani Kupe vanotarisirwa nhasi kuzivisa nezvekudzinga kwavo vaDouglas Munzora kubva mubato reMDCT. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinobatsira bato reMDC Alliance nemichina yePublic Address System. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa nhasi kuita hurukuro negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini jini tarono kawande jini Washington DC nchiti mosfera zakanaka.